Nyaya yechipiri yavapinda nayo mudare vamugadza ndeyekuti vakapa chiprofita chekuti mutungamiriri wenyika ari kuzofa mumwedzi waOktobha zuva ra17. Saka hurumende haina kufara nechiprofita chemhando iyi. Nokudaro nhasi pataenda kudare hurumende yaunza vafakasi vakati wandei vane chiremerera kune madzishe auya. Madzishe akamirira nyika anoti nyika inonzwa kuzvidzwa kukuru nechiprofita chavamugadza. Koitawo mamwe madzishe ari kubva kwazvimba kunova kunzvimbo kunobva purezidendi vari kuti ivo vakarwadziwa nekutukwa kwakaitwa mwana wavo vamugabe. Nokudaro vachange vachipa ufakasi hwavo pamberi pedare kuti vakarwadziwa kusvika pakadii. Vamwe vafakasi vari kuuya zvekare ndiavo vari kuuya vakamirira mhuri yekumutungamiriri wenyika vachitaurawo kurwadziwa kwavakaita nechiprofita chavamugadza.
Kuuya kwevafakazi ava kungashandura zvakadii nyaya iri kupomerwa vamugadza?
Isu hationi zvazvo zvichinyanya kushandura mamiriro enyaya sokutaura kwatakaita kuti inyaya zvekare isina maturo. Vanhu vari kungovhunduka chati kwatara asi pasina zvapo zviripo. Nokudaro hazvisandure kuramba kuri kuita vamugadza kuti pane mhosva yakapara, uye hazvisandure mamiriro akaita chiprofita. Vari kuramba vakangomira nechiprofita chavo kuti pakashayikwa zvinoitwa nekuda kwechiprofita ichi zvichazoitika kumberi hapana anozozvifarira. Nekuti vamugadza vari kuti vakapa mukana mutungamiriri wenyika kuti agadzirise imba yake, vanofanira kutonge vachifara kuti vane muprofita pakati pavo anovaudza zvichauya.
Ivo madzishe ari kupinda achinomira sevafakazi vakanga varipo here pakaitwa chiprofita ichi?
Ndisingatauri hangu zvakanyanya kudzika-dzika nenyaya iyoyo sokuti yapamberi pematare, asi kubva mune zvatiri kuona zvinhu zvemanzwira-nzwira zviri kuitwa namadzishe awa namadzimambo. Vanhu vatinoremekedza zvikuru, asi sezvo vasarudza kuuya kumatare tichangoshanda navo samashandiro atinongoita vese ava vanenge vasarudza kuuya vachiti vane umbo hunobatsira matare edzimhosva.